Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvi nezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bopoto muparamende rosimuka pamusoro penzira inofanirwa kutorwa mukuziya gwaro rebumbiro idzva kuitira kuti riitwe mutemo.
Vatauriri vemapato ari muhurumende mbatanidzwa voramba kutambira kurudziro yesangano ravana chipanga mazano yekuti upenyu hwehurumende huwedzerwe kuitira kuti zviri kunetsa zvigadziriswe sarudzo dzisati dzaitwa.
Vatori venhau vaviri vanosungwa vachipomerwa mhosva yekunyora manyepo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mudare reparamende nhasi mamboita mutauro apo mapato ezanupf neMDC ambonetsana panzira inofanira kutorwa mukuziya gwaro rebumbiro idzva kuitira kuti ritambirwe semutemo mutsva. Izvi zvinotevera kuturwa kwaitwa gwaro iri muparamende negurukota rinoona nezvebumbiro remutemo nemabasa eparamende vaEric Matinenga. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekuverengwa kwebhiri rike kutanga kana kuti first reading yeConstitution of Zimbabwe Amendment number 20, vamatinenga vabva vazivisa dare iri kuti bhiri richaverengwa kechipiri mangwana apo nhengo dzedare iri dzichatanga kurizeya zviri pamutemo. Asi izvi hazvina kufadza dzimwe nhengo dzedare iri zvikuru sei kubva kuZANUPF. Patombotora nguva yakareba vamatinenga nedzimwe nhengo dzebato ravo dzinosanganisira gurukota rezvimari vatendai biti vachitaurirana negurukota rezvemutemo vaPatrick Chinamasa veZANUPF naMai Priscilla Misaera Mbumushonga veMDC inotungamirwa navaWash Mencube. Zvange zvichiratidza sekuti nhengo dzeZANUPF dzange dziri kuda kutanga kuziya bhiri iri nhasi. Mushure memaminitsi anodarika makumi maviri, mutauri wedare iri vaLove Momoyo vabva vaudza vamatinenga kuti vataurire dare zvange zvabuda munhaurirano dzavo. Vamatinenga vati hapana chakaipa pane zvavange vatara sezvo zviri izvo zvavakabvumirana mumusangano weManagement Committee nezuro.
This issue was raised at management committee meetings, and the consensus amongst members of management committee was that the introduction will be done today, as I've done, and that the second reading will be tomorrow. Hereafter, the debate will follow.
Vatiwo vange vasina kugadzira kuti bhiri rizeiwe nhasi uye vatobuda mumusangano wemakurukota ehurumende usati wapera kuti vagadzirire mashoko avachatura pachaverengwa bhiri rikechipiri mangwana. Vati mutauro wamboitika muparamende nhasi wakonzerwa nevamwe vange vachida kushandura chibvumirano chanezuro.
Pamwe vanenge vachiti detaita nhasi tikati aiwazve saka bvumirano zvakananga naka zuro kuti zvinhu zvichafamba zvakadai.
Asi vaEdward Mukosi veMDC yavanxuve vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti bhiri iri rebumbiro rizeiwe nhasi asi vati vazobvuma kuti kuzeva kwebhiri iri kuchitanga mangwana.
We are not prepared actually take the route the minister wanted that we as that's to take. We thought we are going into the debate straight away. We made a compromise that yes, we allow the minister to do whatever I want to do, and people have to revise their draft so that when he presents tomorrow, we are in the same book.
Vamukosi vati bhiri iri rinotarisirwa kupasa pasina zvipingidzo sezvo mapato ese ari muhurumende akatsigira gwaro rebumbiro iri pareferendum. Dare reHouse of Assembly rikapasa bhiri iri rinobva raendeswa kuSenate. Rikatambirwa neSenate richazoendeswa kunosainwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti rive mutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.